Extend 5 Njakushandira for a better tomorrow. Kweze kwa uno enda ndo ita follow. Ndabudizari kichingo ita I do. Namirira moyo mango kunge tatu. Hauzi kuchando pati kuno kuvachepa. Runako wako harukutike kunyepa. Mineva doba mundono na isambura. Uringi rozi kufira uchikura. Ndiwe wandino funga parno muda zuwa. Icho chichati paratani sapupinda mguwa. Saka baby Sazo wanza face powder pakupoda auwanike kwa chiyatwa si uringoda kuti uonekere ndichatenga gendo magic sazo visa makeup ndiri allergic saka baby ukandisiya ndova iwe baby kana usipondotya kuti vangazokutora ndikazara ndeka ndoeredza meso December muna December njakushandira for a better tomorrow. Kweze kwa uno enda ndo ita follow. Ndabudizari kichingo ita I do. Namirira moyo mango kunge tatu. Hauzi kuchando pati kuno kuvachepa. Runako wako harukuntike kunyepa. Mineva doba mwendono na isambura. Uringi rozi kufira uchikura. Ndiwe wandino funga parno muda zuwa. Icho chichati paratani sakupinda mguwa. Saka baby ukandisiya ndova. Zara ndika ndoeredza miso December muna December ndapukama kunge ndiri mucheche nyatsoteresa kunge mwana ku crash love yako ndiyo yaita ndimbe taita beside saka afana lips chitimbe. Usazo wanza face powder pakupoda auwanike kwa chiyatwa si uringoda kuti uonekere ndichatenga gendo magic usazo visa makeup ndiri allergic saka baby ukandisiya ndova iwe baby kana usipondotya kuti vangazokutora ndikazara ndeka ndoeredza miso December.